Fella.
TrendyBeats.com.
Hello. Hey, Bedouin. Bedouin, goody. You wish 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 you Washinga kunditi sauchindi kana newewo washinga kunditi sauchindida chua washinga kunditi sauchindida zvataka vimbisana zviripi zvataka tidzirana zviripi ndudze zvataka zainirana kutati zopesana isu tinodanana zvadi zvemaimfana Kuti audi hunu wangu pa zvinhu zvese Nazi auchadi hunu wangu pa vanhu vese Kana newewo washinga kunditi sauchindida Iwe washinga kunditi sauchindida Kana newewo washinga kunditi sauchindida Chua washinga kunditi sauchindida Washinga ere Takashinga ere, wakashinga ere, usandi fonere Rudo wakakosha, tambire kona wo Moyo wangu wakakosha, tambire kona wo Wakuti ya udi hunu wangu, pasinu zese Nazi ya uchadi hunu wangu, pavanu vese Kana neweo washinga kunditi za uchindida Washinga kunditi sauchindi Kana newewo washinga kunditi sauchindida Chua washinga kunditi sauchindida Netanda ikudira Hoyo wanga wandibira Koronyera radongorera Wakusha ya kwe kumbanyira Ipapa ni wanundi soropota Uri kude ipapo Firi munda mboposa Wakunya nyombo Washinga kunditi sauchindida Iwe washinga kunditi sauchindida Kana newewo washinga kunditi sauchindida Chua washinga kunditi sauchindida
More music on trendybeats.com